manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kava tereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 15, 2021. Makatirira kuStudio 7 nepinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevanomwe vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Hurumende yokurudzirwa kuti izadzikise zvainenge yataura panyaya dzekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vanhu vakawanda vachakangomirira zvakabuda musarudzo dzeZambia idzo dziri kuverengwa pari zvino asi bato rinopikisa rakatungamira zvine mutsindo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevanomwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemakumi mapfumbamwe kana kuti 4090. Vanhu mazana matatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 345 vakabatwa nechirwere chine zuro zvasiya vabatwa nacho vave zana rezviuru negumi nepfumbamwe nemazana masere nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 119,853. Vanhu mazana mashanu nemakumi masere nemumwe kana kuti 581 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi mapfumbamwe nematanhatu zvine mazana manomwe negumi nevatanhatu kana kuti 96,716. Vanhu mamirioni maviri nezviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 2,036,399 vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga. Vanhu mirioni imwe chete nezviuru zana nemakumi mapfumbamwe nevasere zvine mazana matatu nemakumi masere nechimwe kana kuti 1,198,381 ndivo vabayiwa nhomba kechipiri. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamirioni gumi kuedza kumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Bazi rezveutano rinotiwo chirwere ichi hachichanyanye kupararira zvakanyanya munzvimbo dzanga dzichinzi dziri munjodzi huru richiti izvi zvakonzerwa nedzidziso iri kupiwa nezvechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wemuvhuro svondo rapera vakawedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 vachiti kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwati dererei zvishoma, uwandu hwevari kufa huchiri hwakawandisa pane zvinotarisirwa. Vachipawo pfungwa dzavo munyori anoona nezveutano mubato reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera avakambovavo gurukota rezveutano vanoti zveungoti vanhu vagare mudzimba asi vamwe vachienderera mberi vachiunganidza vanhu vachiita zvematongerwo enyika hazvibatsire. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Madzorera.
Lockdown yawedzerwa hayo asi handizivi kuti iri kunatsa kushanda here sezvo inofanira kunge ichiita. Hatingapokani nedanho rokuwedzera lockdown nokuti chirwere tiri kuona chichiri kubhebha muZimbabwe, vanhu vachiri kurwara, vachiri kufa vaisa. Saka tinofanira kuve nematanho atinotora kudzivirira chirwere cheCOVID-19 ichi. Asi danho relockdown harizoshandi kana tichiona zvimwe zvatinoona.
Ndezvipi izvi Dr. Madzorera?
Zvokuti panowa mabhizinesi asiri kuvhara achitevedzera mutemo welockdown, maservice station, nzvimbo dzokunwira doro nezvimwe zvakadero, nemhaka yekuti zviri linked kuna vamwe vakuru vakuru hazvisi kuteedzera mutemo welockdown. Unozoona zvakavhura na5 manheru, hazvina kunaka. Pane dzimwe chechi dziri kuramba dzichimita nguva ino yelockdown. Mapostori takaona akamita zviyako kwamarange uko. Tiri kuona izvino maZion ari kubva kudefe uko manje-manje achibva kumusangano wavo mukuru in contravention of the lockdown measures. Hazvina zvazvinobetsera. Hurumende ngairatidze kuva neumwe mukufunga kwayo. toshanda tese kuti tipedze denda iri.
Zvii zvinofanira kuitwa semaonerenyu?
Pane zvakawanda zvinofanira kuitwa nehurumende, kwete lockdown chete. Zvimwe zviri complementary zvokuti zvinoshanda pamwe chete nelockdown kuti tipedze chirwere ichi. Ngavagadzise masuper spreaders ese. Takataura nyaya yemasabhuku ari kuunganidza vanhu mumareserva umu. Vanhu vari kugunununa nazvo nokuti haisi nguva yekuunganidza vanhu. Mazupco buses vanhu vari kugunununa nawo nokuti anenge akapekiwa muna social distancing. Transport ishoma. Hurumende ngaiwedzere transport kuti vanhu vasapekane mudzimotokari zvavari kuita. Mapolitical meetings ngaamire. Nezvimwe zvakawanda wanda zvatogara chichema nazvo.
Muri kukurudzirawo kuti vanhu vaite sei kudzivirira chirwere ichi?
Toramba tichiemphasize nyaya yemaCovid safe measures, kugeza maoko, nyaya yekusanitiza, nyaya yekupfeka mamask, nyaya yesocial distancing, nyaya yekugara kumba kana usina chokufambira kutaundi, nyaya yekugara takazvichengetedza. Inyaya ndo zvatofanira kuemphasize, kwete kungoramba tangoti nanga-nanga nekulockdown yatozova kuti iyo hurumende yacho iri kupwanya yega mitemo yayo yelockdown yayakagadza.
Munyori anoona nezveutano mubato rinopikisa remdc alliance, Dr Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe. Zvichakadaro, mamwe makereke atanga kuungana achinamata mudzisvondo zvichitevera chisungo chedare remakurukota nemusi wechitatu svondo rapera, chekuti vatendi vakabayiwa nhomba kechipiri vaikwanisa kuenda kumachechi. Mapurisa akanzi anenge achifamba-famba mudzisvondo kuona kuti makereke atevedzera kurudziro yekuti vakabayiwa nhomba chete vaungane vachinamata, uye kutevedzera kurudziro dzeWorld Health Organization dzekuti vanhu vasatapurirane chirwere. Ongororo yaitwa neStudio 7 kuchinoi kumashonaland west inoratidza kuti vanhu vashoma-shoma ndivo vakwanisa kuenda kumachechi. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Imwechechi yavhura nhasi muchinoi iApostolic Faith Mission in Zimbabwe, iyo yapindwa nevanhu gumi nevapfumbamwe chete. Asi chirwere checovid-19 chisati chatanga kupararira gore rapera, kereke iyi yaipindwa nevanhu vanodarika zana. Sachigaro wekereke iyi vaGabriel Muma vanoti vaita zvose zvinodikanwa kuti vavhure, sezvo vanga vachibvunza munhu wese kuti ane kadhi here rinoratidza kuti akabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. VaMuma vanoti vari kunyora mazita evanhu, nhamba dzemakadhi anopiwa munhu kana abayiwa nhomba, nhamba yepamba paanogara, pamwe nenhamba dzefoni kana munhu aine foni.
Tinofara kuti hatina kuita dambudziko. Vanhu vakazvinzwisisa, vari fully vaccinated, vaine makadzi avo, vachiratidza makadzi avo, manhambazi achinyorwa pasi, maadresi avo nezvipi zvese, kutaura kana paine zvimwewo zvazoitika.
Vaenderera mberi vachiti hazvina kuvanetsa, sezvo vakazivisa vanhu nezuro pamadandemutande kuti vakabayiwa nhomba dzose dziri mbiri ndivo chete vachabvumidzwa kupinda muchechi.
Ndokubva tatumira mashoko pamawhatsapp, pamafoni, matexti kumamembers edu, magroups edu akasiyana-siyana, kuti mangwana tiri kutanga kunamata. Asi kuri kuuya chete vakadi vakavaccinatwa, and toda takavazivisa kuti mufundisi vakavaccinatwa.
Mumwe mukuru wechechi Salvation Army iyo yanga yakavhura, Sergeant Major Clifford Chikuya, vanoti vanhu vashoma ndivo vauya kuchechi nhasi vachiti vakawanda vakabayiwa nhomba yekutanga chete.
Vanhu havana kuwanda nechikonzero mumagroups medu mukuratidza kuti vanhu vazhinji vachiti pamafirst jab, and isusu taona kuti tikada kumira kuti zoita mashondo anotevera zvinogona kuramba vanhu vasingabayiwa. Asi vanhu vazhinji vakaziva kuti vatanga kunamata, vanhu vakabayiwa vatanga kunamata, zvakuitira kuti ivowo vachaita kuti vabayiwe. Uye tinovimba kuti mumashondo maviri matatu anotevera vanhu vazhinji vanenge vabayiwa uye makereke edu anenge azara.
Mumwe mutendi weAFM vaCuthbert Madzivanzira vanoti danho rehurumende rekuti vakabayiwa nhomba chete ndivo vanobvumirwa kupinda muchechi rakanaka zvikuru.
Danho rakanaka ratova nehurumende nekuti shoko raMwari rinotaura kuda Mateo 24 chavachasunga pasi chinenge asungwa kudenga pana Mateo 6, Kristu achitaura kuna Peter. Also Mwari akati panjere paakasika munhu akamupa miti nezvose kuti zvombatsiri. Saka njere dzakaita kuti tiwanewo njere dzekuti tiwane evaccine. Vaccine inova chinhu chakanaka. zvakanaka kuti tive neutano.
Hurumende yakazivisa svondo rapera kuti makereke achavhurwa, asi vanhu vakabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 ndivo vanofanirwa kuenda kuchechi chete. Mubatanidzwa weZimbabwe Heads of Christian Denominations wakazivisa kuti danho rehurumende iri rakanaka, asi rinonetsa kutevedzera sezvo kereke isingagone kudzinga vanhu vanenge vauya kuchechi ichivati havana kubayiwa nhomba. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nemusi wechishanu vakabva vatuka makereke aya padandemutande ravo reTwitter vachidoma munyori weZHOCD vaKenneth Mutata nezita kuti kuramba kwavo uku kune chekuita nezvematongerwo enyika. VaMutata vakaudza Studio 7 kuti danho ravo harinei nezvematongerwo enyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, vanova mufundisi zvakare, vachinyora padandemutande ravo reFacebook vakati hurumende haina kutanga yagara pasi nevemakereke kuti vawirirane kuti poitwa sei pakuvhurwa makereke zvisingapinze upenyu hwevanhu munjodzi. Studio 7 panguva yataenda kumakereke akasiyana-siyana haina hayo kusangana nemapurisa mumachechi aya. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havasati vaziviswa zvaitika mumatunhu ose munyika vachiti tivabate mangwana. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kuverengwa kwemavhoti kuchiri kuenderera mberi muZambia, umo mutungamiri webato guru rinopikisa reUnited Party for National Development vaHakainde Hichilema vakatungamira zvine mutsindo. VaHichilema vari kukwikwidzana zvakasimba nemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu vebato rePatriotic Front, avo vakaburitsa mashoko kuvatori venhau neZuro vachiti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka nekuti vamwe vatsigiri vavo vaviri vakaurayiwa. Asi mapato anopikisa akabva apindura achiti vaitaura semunhu ari kuziva kuti akakundwa musarudzo, uye vakativo ivo vaLungu vaishandisa mapurisa kuvhiringidza vanopikisa kutsvaga rutsigiro nekurega vatsigiri vavo vachiita zvemhirizhonga. Vanhu vakawanda zvikuru vechidiki muZambia vakaenda kunovhota musarudzo dzakavhotwa nevanhu vakawandisa kudarika dzakaitwa muna 2016. Vechidiki ava vanoti vari kuda mabasa, uye vaLungu vainge vakundikana kuita izvi. Vanhu gumi nevatanhatu ndivo vakakwikwidzana musarudzo dzemutungamiri wenyika. Mukozeya zviri kuitika kuZambia, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Kandororo Dingane, avo vari kuongorora sarudzo idzi, vanoti Zimbabwe inokwanisa kudzidza zvakawanda kubva kuZambia pakuti sarudzo dzingaitwe sei munyika muine chirwere checovid-19.
Tiri kuZambia kwatakauya nesangano redu reZimbabwe Election Support Network kuti dzidzowo zvikuru kubva kuvavakidzani vedu Zambia kuti vari kuzvifambisawo sei panhau yekuita maelections kana kuti sarudzo munguva ino yeCovid. Saka takava nezvatakadzidzawo, zvimwe zvakanaka, zvimwe zvatakaona kuti isu tinenge tichiri nani.
Munga pamuenzaniso.
So muenzaniso pane zvakanaka, takadzidza kuti veElectoral Commission of Zambia kaita gwaro ravanoti ivo Standard Operating Procedures Against COVID ravakashandisa. Vakasangana nemamwe maministries, Ministry of Health yanga iripo. Saka gwaro iroro raishandiswa patingatiwa raka mainstreamwa muma electoral processes ese. Saka raibatsira kunokugaida ma stakeholders nema political parties zvikuru kuti vangaite sei ma campaign avo kana voter education vasinga spread kana kuti kuwedzera kutachiona we COVID kuvanhu. So menzaniso vaikurudzira ma political parties neve ma organization anoita zve voter education, even ivo ve commission vakashandisa yatinoti pachirungu social media zvikuru kushambadza zvavaida kushambadza kuma citizens eZambia. Izvi zvatakaona kunge zvanga zvakanaka. Vakarambidza zvakare kuungana kwevanhu marallies vanga vakarambidza.
Saka vanhu vaiita sei chaizvo kuti vatsvage rutsigiro kana kudzidzisa vane zvesarudzo?
Vaibvumira kuti vanoita voter education nevanoita macampaign vanogona havo kuenda door to door vachitaurira vanhu nezvesarudzo kana nezvemacampaign avo. ende vachikurudzirwa zvakare kuti vaende kuita door to door vakapfeka mamask vachisvika pamusha pemunhu kana pamba pemunhu vanofanira kutisanitaiza nekusiya yatinotiyo social distancing iya. Takadzidzwa zvakare kuti Zambia vakaita voters roll idzva gore rakapera iro rakakwanisa kuregista vanhu vanosvika ivo around 7 million.
Raitambirwa sei gwaro iri?
Pakange paine kunyunyuta kubva kune mama stakeholders zvikuru opposition political parties nema civic society organizations vaiti ivo vanhu vazhinji vanogona kunge vasina kuregistwa vakasiyiwa nenhau yekuti hapana kushambadzwa zvakakwana. Saka vakazenge vakumbira kuti voters roll iroro rioditwe izvo zvinova zvakarambwa necommission. Asi muongororo yedu seveZimbabwe Election Support Network tinoti zvinhu zvinenge zvakanaka kuti vabvumidze maopposition kana mastakeholders kuti vaite maaudit akadaro. Zvinobuilda confidence netrust yemastakeholders mumaelectoral processes.
Ko pazuva rekuvhota zvii zvavakaita kuona kuti chirwere hachipararira?
Takaona kuti vanga vakaisa masanitaizer, vanga vakaisa mvura yekugeza maoko pamapolling stations. Asi takaona nekugununʼuna nekutsutsumwa panhau yesocial distancing. Ndinovimba kuti makaona macues anga aripo musi wekuvhota pakanga pasina social distancing. Uye kugeza maoko kana kusanitaizwa pakanga kusiri patinoti pachirungu compulsory, vanga vasingamanikidzi, but zvanga zviripo zvese izvozvo kuti waigonako kugeza maoko but havana kuzviita mandatory. Asi kupfeka mamask kwanga kwakaitwa compulsory, munhu wese aifanira kunge akapfeka mamask. Takadzidza zvakare kuti pamacampaigns avakaita takaona kugunununa kwakawanda kwaitwa nemaopposition political parties.
Vanopikisa vaiti kudi?
Vaicomplaina zvikuru vachiti ivo party iri kutonga yePF vaiwana kucampaigna kwanga kwakati wandei kupfuura veopposition. So muenzaniso paTV, public broadcasting, paradio vaiwana kuvaiwana mukana yekushambadza manifesto avo kupfuura veopposition. Saka paive paine kutsutsumwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Kandororo Dingani, vari parunare kuLusaka, Zambia. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaudza mapazi ehurumende yavo anoona nezvekubatsira kuti aendese rubatsiro nechimbi chimbi kuHaiti, uko kwakafa vanhu vanodarika mazana matatu nezuro mushure mekudengenyeka kwenyika. Mutungamiri wesangano rinopa rubatsiro reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID, amai Samantha Power, ndivo vanzi vatungamire urongwa uhu. Kudengenyeka kwenyika uku kwakaitika nemugovera mangwanani kuchamembe kwenyika iyi, uye zvivakwa zvizhinji zvakaparadzwa. Masangano eUnited Nations anoti acharamba ari munyika yeAfghanistan achibatsira vanhu mushure mekunge chikwata cheTaliban chatora maguta akawanda uye kukomberedza guta guru reKabul mazuva mashoma-shoma. Kubva America nesangano reNATO vazivisa kuti vave kubuda munyika iyi kwapera makore makumi maviri. Masangano eUnited Nations anoti achashanda muKabul kunyanya, umo makapoterwa nevanhu vakawanda vachitiza misha yavo. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vatiza muguta reKabul. Iko zvino tochimboenda kuna Mai Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tinava Bruce Nyoni vesangano reAlbino Trust of Zimbabwe. Tiri kuziva nyaya yechirongwa cheAlbinism Champions Campaign chiri kukokerwa nesangano reSADC, a youth forum. Vanyoni, ndinomugamuchirai muchirongwa. Tiudzeiwo zvizere nezvechirongwa cheAlbinism Champions Campaign.
Chirongwa Albinism Youth Champions, chirongwa charongwa nesangano re Southern Africa Youth Forum chesada chine donzo kana chinangwa chekuti chivandudze magariro mashandiro pamwe nemararamiro evanhu vane albinism mudunhu resadak chine rutsigiro rwakakomba zvikuru kwazvo kubva kumapoka pamwe nemasangano anotsigira vanhu vane albinism zvakaita sana Amnesty International. So chirongwa ichi chaita kuti vanhu vawaniswe dzidzo pachena, vawaniswe mafuta avanoshandisa ekudzivirira zuva pachena, vange vachiwaniswawo zvekare zvimwewo zvinoita kuti vakwanise kubatsirika mumararamiro avo zvakaita semari dzekutanga maprojects nezvimwe zvakadaro. Saka chirongwa chinova chirongwa chakakosha zvikuru kwazvo nemhaka yekuti kubudirira kwealbinism community munyika yesadhaki kuchaitika panguva imwe chete munyika dzese dzakasiyana siyana, zvichireva kuti masangano ese aakushandira pamwe chete mudunhu reSouthern Africa.
Sevechidiki vanorarama nealbinism Zimbabwe, ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo, uyezve mungati chirongwa ichi chealbinism champions campaign chiri kubatsira here?
Matambudziko atingati tiri kusangana nawo sevechidiki vanealbinism anosanganisira kushayikwa kwemari dzekuti vanhu vange vachienda kuzvikoro, kusatengeka zvichitevera kudhura kunoita mafuta anoshandiswa nevanhu vanealbinism, zvekare mitemo isina kunyatsoti tsvikiti mukukoshesa nekusimbisa uyezve kuchengetedza kodzero dzevanhu vane albinism. Vanhu vachemawo chaizvo kuti mimwe mitemo iri kungodzikwa, vatungamiri vedzinyika vachingoti tinoida mitemo iyo yakanaka, asi mitemo iyi isina zvayanga ichizonge ichizonyanyoshanda kana kwakunyika dzinenge dzakabvuma mitemo iyi yatinoti pachirungu ratification. Saka implementation, kunova kunyatsoshandiswa nemazvo kwemitemo iyi, ndo kunodzoka kuchizoti netsei. Saka ndingangoti musangano uyu wabata nyaya dzakati kuti kwazvo dzatinotarisira kuti kana dzikange dzanyatsocherechedzwa, dzanyatsotambirwa nevakuru venyika, zvinogona kuti vanhu vane albinism muSouthern Africa penyu hwavo tinoona huchishanduka munguva pfupi inoteverai.
Aiwa vanyoni, nguva ndiyo yadyikanana. Ndanchikumbirawo kuti mupete hurukuru yedu muchiudzawo vateereri kuti vanoda kuwana ruzivo ruzhinji nezvesangano renyu reAlbino Trust of Zimbabwe vanokwanisa kukubatai sei?
Kuna avo vanoda kutiwana, vanotiwanawo padande mutande redu reinternet www.albinotrust.org.zw. uyezve vanenge vachida kuti vanotevera kampeini yedu iyi vanotiwana dande mutande edu ese Facebook, Twitter neYouTube esadak Youth Forum. Ndinovimba kuti zvinhu zvichatifambira zvakanaka senyika zvichitevera kuparurwa kwechirongwa ichi chakaisvokomba kudai.
Muri Zimbabwe, aiwa regai titore mukana uyu mukutenda vaBruce Nyoni nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Muri Zimbabwe tinosangana zvekare pachirongwa cheLive Talk at the Connection nemusi wechipiri 8-9 PM pano panevhenyu reStudio 7, apo tichange tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Maikove. Muri Zimbabwe tinosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotaridza nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichikugamuchirai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Nasi tinopedzisa nyaya yemauniform ezvitendero. Mufundisi Forbes Matonga vane zvavanoda kuti tizive pamusoro penyaya dzemauniform emakereke. Pane zvimwe zvamunoda kugovana nesu here pamusoro penyaya iyi?
Makadiva Hwande, ndinofara kuti ndidzoke zvekare kumbopa maonero angu panyaya yenhumbi dzinopfekwa nevanhu vekukereke senhau yamakakurukura.
Saka kushandiswa kwemauniform anonzi ndeekereke kwakatanga sei mufundisi Matonga?
Mufundisi vakazama kutaura zvakanaka kwazvo, asi mune mushoma-shoma matinenge tinoti pesanei. Pekutanga ndepekuti handi nhumbi kana kuti mauniforms akaita kuti madenomination awande, rather mauniform akawanda nekuda kwekuti madenomination akawanda. kureva kuti chakakonzera madenomination handi nhumbi, but madenomination ndo akakonzera kuti kuve nema uniforms akawanda. Saka chaka divide ma church as ma uniforms, chaka divide ma churches aka divide kwa nekuda kwekuwanda kwemakereke anova kupesana kwedzidziso yatinoti doctrine, ndo yakapa kuti ma church apesane.
Munoti munofungei pamusoro pembatya dzinopfekerwa chitendero kana kuti ma uniform aya?
Tingade kuti tizive kuti kubvira pakuwambwa kwechinamato cheIsraeri kwaiva nenhumbi dzinonzi idzi dzinopfekwa nevaprisita. Tikaenda kuna Exodus mukanotarisa kunyanya pachitsauko 24 munoona pachitotaurwa kunzi Aroni nevana vake vanofanira kupfeka nhumbi dzakadai, dzichibva dzatotaurwa nemakala adzo, dzichibva dzataurwa nemamezhamenz adzo nezvadzinenge dzakaita Mozisi achizviwana kubva kuna Mwari. Saka hatingatiba icreation yewan chete zvisina Mwari mukati. Toenda pamberi mukazoenda munana Ezekiel chapter 24 munozoona zvekare zvichitonzi vaprisita vafanire kupinda munzvimbo yekunamata vasina kupfeka nhumbi dzinoyera dzavanofanira kunge vachipfeka. Wedhi riri kusenzeswa ipapo rinonzi garment, they must put on their garments. Munozoona zvekare kuti kunyange tisingaone sekunge Jesu akanga akapfeka uniform per se, asi mapekere ake magarments mukazoona pa panonzi ndiana abata garment rangu, mapekere awa aitozikanwa kuti vanopfeka wakadai awa wateveri waJesu. Saka munoona kuti pane ka element kanoita sekunge vane mapekere akanga ari distinctive, aibva azikanwa kuti vakapfeka wakadai awa wateveri waJesu. Then mukugumisira mukazoenda kuna Revelation chapter 3 munoona pachibvunzwa hivi nekudenga kunzi ko ava ndanani, kozonzi avo ndo vakapfeka hanzu chena, kureva kuti vakapfeka white garments. Zvoita sekunge zvekare kune a uniform way of wearing zvinhu, vanhu vanenge vasina kupfeka uyu zvake and so on. So vanhu vanotora kubva imomomo kwaakuchitanga kugadzira dzavanoti maholy clothes dzavanoendesa kunzvimbo yekunamata, zvokuti kune vamwe vanotodzikoshesa hembe idzodzo nekuti dziri set aside for a specific purpose. Zvakangofanana nekuti imba chaiyo, building yatinovaka yatinoti church, iordinary building, asi because it's set aside inobva yatanga kuva holy because it's set aside. Tinofunga kuti zvipfeko izvi zviri holy in the sense yekuti zviri set aside for a religious purpose. Saka izvozvezvo ndokunobva concept yekuti vanhu vapfeke ma uniforms. Uyezve handi chokwadi chakazara kuti kunyika dzevachena hakuna maconcept emauniforms, kuti vafundisi vapfeke makola, vapfeke magauni, zvakabva kuwest. Mukaona Salvation Army for example, vanopfeka chunika dzavo, varungu, vanhu vatema vane chunika dzavo idzodzo dzavanopfeka. Mukazotarisa zvekare vini pamakwaya, munoona kuti makwaya anenge aine marobes awo, mauniforms iwayayo anenge ariko. Saka ifenomenon inowanikwa muchina mato.
Reverend Matonga, tinokutendai zvikuru netsananguro yenyu.
Mazvita.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana mune mibvunzo yezvechitendero kana zvamunoda kugovana nevamwe vatendi, tumirai maaudio enyu pawhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140. Takamirira kunzwa kubva kwamuri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzedu dzemitambo tombotarisa zviri kuitika kuFrance. Vatsigiri vechikwata chePSG vatambira zvine mufaro Lionel Messi, uyo aratidzwa zviri pamutemo kuvatsigiri pasati patanga mutambo pakati pePSG neStrasbourg. Messi uyo akabva kuBarcelona haana kutamba, asi PSG yarova Strasbourg 4-2. Chikwata chatinokadewere weZimbabwe cheLyon charova 3-0 neAngers. Chikwata chemumwe mutambi wemunyika ari kuFrance, Marshall Munetsi cheRims, chaitawo mangange 3-3 neMontpellier. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. vanhu gumi nevanomwe vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwe New Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda bakuvi